Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 10/2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nani wenyu Blessing Zulu nchiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zvikoro zvavhurwa nhasi, vabereki vakawanda vachichema-chema nerekushaya mari ukuwo muzvikoro musina kumira zvakanaka.
Kanzuru yeHarare inopa mazuva maviri vanotengesa mumigwagwa kuti vamire kuita mabasa aya senzira yekudzivirira kupararira kwezvirwere.
Mitemo yemabasa nevashandi yotemesa vashandirwi musoro zvekwa kuti vakurudzire kuwandudzwa kwayo kuitira kuti vadzinge vashandi basa nyore-nyore.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vana vakawanda vatadza kuenda kuzvikoro nekuda kwekushaya mari sezvo mari dzinodikanwa dzakawanda zvakanyanya. Vamwe vatadza nekuda kwekushaya nzvimbo dzegwaro rekutanga kana kuti grade 1. Vana vanga vachida kutanga gwaro rekutanga muchinoi vatadza nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Vana zana negumi vanonzi vatadzawo kuwana nzvimbo pachikonohono primary. Vana makumi manomwe nevaviri vanonzi vatadzawo kuwana nzvimbo pamanyame primary. Ukuwo vana makumi mashanu nevatatu vachinzi vatadza kuwana nzvimbo pachinoi primary. Zvaitika kuchinoi zvinonzi zvaitikawo munzvimbo dzakawanda dzemunyika. Izvi zvinoreva kuti vana zviuru nezviuru vatadza kutanga zvidzidzo zvegwaro rekutanga nhasi. Mutoro wedu wenhau ari muchinoi Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvedzidzo yepasi kana kuti maprimary schools muchinoi zviri kubhadharisa mari iri pakati pezana nemakumi mashanu emadhora kusvika pamadhora zana nemakumi mapfumbamwe kuti mwana atange gwaro rekutanga kana kuti grade 1. Vabereki vazhinji vanoti mari iyi yakawanda zvikuru sei nekuti chidimu chakakura chemari inobhadharwa ndezvirehwarehwa. Tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mari ine chekuita nedzidzo yemwana ari kupinda mu gwaro rekutanga madhora makumi matatu chete muzvikoro zvakawanda. Asi zvirehwarehwa zvakaita senhumbi dzechikoro, mari yekutenga bhazi rechikoro, mari yekuvandudza chikoro ndizvo zviri kudaidzira mari yakawanda iyo vabereki vari kumanikidzwa kubhadhara kuti mwana awane nzvimbo. Mumwe mubereki vaLamek dzinotyiwei avo vashaya nzvimbo yemwana wavo kuti atange chikoro vanoti nyaya yehori muzvikoro ndiyo iri kuita kuti vashaya nzvimbo sezvo vakuru vechikoro vachida choko muhomwe.
Ndizinei ndurichaya ndinofupisana kufunga kuti pamwe nyaya yekungoti vanhu vanenge vachida kuzoti vakwanise kuzowanawo pamwe kana mari mawana pamusoro pekuti vakambohomesera vanhu then kuzowanika kuti mari.
Vadzinotyiwei vanoti mari iri kudiwa pachikoro chechikonohono inoita madhora zana nemakumi mashanu nemadhora matatu yakawandisa.
Kutaura chokwadi, ini handaifunga kuti zvegrade 1 zvinodhura kudaro bhikozi katasangana kumayunivhesiti yaiwana ari kubhadhira kuma 400 and something euniversity handidi yechusheni ende munhu anenge achitiwana specialized ndinida attention kuzoti isusu vana vegrade 1 150 inenge yakati dhurei.
Muzvari Gladys Chekero ava vashayawo nzvimbo mwana wavo pachikoro chemhanyame vanoti vanzi mwana wavo haana kudzidza early childhood development kana kuti crash pachikoro ichi.
Ivo vanoti vari kutora ECDA ndo vanozongofamba nawo from AB up to grade 1. Sakana mwana wakagara asina kutouya kunzvimbo yeECDA kugrade 1 zvinozonetsa kusi maclasses anenge akatongosara already.
Mumwe mubereko wekugadzema amai stembiso moyo vanoti vatadza kuwana mari yechikoro kuti mwana wavo atange gwaro rekutanga pachikoro chechinoi. Amai moyo vaenda kuchikoro nemari isina kukwana vachiti vanozotsvaka imwe nekufamba kwenguva. Amai moyo vanoti mari yechikoro inofanirwa kudzikiswa kuti mwana wese akwanise kudzidza.
Vaingoti chipisira mafisa yekutsvaga nzvimbo yacho akana pafisa.
Amai chekero vanoti hurumende inofanirwa kuvaka zvimwe zvikoro. Zvinoenderana nekuvaka kuri kuitwa misha inogara veruzhinji.
I think vagadzirise kuwedzera maschools, even maschools ainlajiwe because iye zvino population iri kungowanda but maschools zvifanira kuti maschools akudzara ndoagara angori ngamu kuzviona even makatenderera chinhoi iri kukura mastendi ari kukura kugadzirisa maschools akawanda vavaka maschools.
Mukuru webazi rezvedzidzo mudunhu reMashonaland West vaSylvester Mashaya Mombe vanoti vakamirira kutaurirwa zviri kuitika muzvikoro nevakuru vezvikoro kuitira kuti vakwanise kutaura zvizere pane zviri kuitika muzvikoro. Asi bumbiro remitemo yenyika rinoti vana vose vanofanirwa kuwana dzidzo yepasi pachena. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvikoro zvepamusoro-soro munyika zvatanga zvidzidzo zvegore rino vadzidzi vange vasina kubhadhara mari vachirambidzwa kupinda muzvikoro zvichinzi hapana anodzidza asina kubhadhara. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union rashora zviri kuitika muzvikoro izvi richiti hazvienderani nedonzvo rehurumende iyo yakazivisa muna zvitagore rapfuura kuti nyaya yemari yechikoro haifaniri kuva dambudziko sezvo hurumende ine chirongwa chekubatsira vadzidzi nemari yechikoro gore rino. Gurukota redzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo vakaudza musangano webato ravo reZANU PF kumasvingo muna zvita kuti bazi ravo rakatoronga nebhanga reReserve Bank of Zimbabwe kuti vana vemuzvikoro zvepamusoro munyori mukuru weZinasu vamakomborero aruzivishe vanoti zvikoro zvinofanira kutevedza zvakataurwa nehurumende.
Minister Professor Jonathan Moyo vakati tiri kuwana magrants uye nemaloni kudzidzidze pachena kuchikoro for gore rino iri vakazvitaura muna December asi tiri kuwana pane dambudziko vana vachikoro vazhinji kwazvo vari kurambidzwa kurejista vari kurambidzwa kunonyora kunopinda mumalectures vakurambidzwa kuvatina malicens tikaenda kumateachers colleges munomhara kuna PFD nemamwe mauniversities anemaprogramu anotopa mablock release vari kurambidzwa kuwanikwa vachinodzidza vachinza musati mabhadhira fees asi minista vakati fees haifanira kunge iri dambudziko.
Achitaura neStudio 7 mushure mekutenderera muzvikoro zvakaita seBelvedere Teachers College, Seke Teachers pamwe neUniversity of Zimbabwe College of Health Sciences vaharuzivishe vati vadzidzi havasi kufara nezviri kuitika izvi.
Nezuro ndakaswera ndiri paCollege of Health Sciences paUCT vanhu madhokoti vari kudzidzira kuita mato havasi kufara pane namo chokuti fees ibvisiwe pakatokwidzwa futi fees paUCT vaibhadhira fees iri kuzviaround 700 but iko zvino yatova of 1000 just last saka havasi kufara nazvo zvachose kunana profit teachers tasvika kunhasi izvi zvinotobva kuSeke Teachers College kuchitungwiso vadzidzi havasi kufara.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidzawo kuti makoreji akaita seBelvedere vadzidzi vange vasina kubhadhara vange vakaungana kumahofisi emukuru wekoreji iyi vachida kukumbira kuti vapiwe mukana wekudzidza vachitsvaga mari yechikoro. Mumwe wevadzidzi ava aramba kudomwa nezita audze Studio 7 kuti aswera akamirira kutaura nemukuru wechikoro ichi asi haana kuwana mukana wacho.
Hatisati atanga kudzidza takatongomira paofisi ino pamaptona tiri paprincipal kuti tinzwe kuti vari kutibvumidza here kuitawo mapayment plan nekuti tanisa hatikwanise kuatenda malectures kana tisati abhadhara.
Hatina kukwanisa kutaura nevakuru vakuru vepachikoro ichi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuru anoona nezvemakoreji mubazi rezvedzidzo yepamusoro amai Defins vanai vati bazi ravo harinene nyaya dzemari yechikoro sezvo iri nyaya inobatwa nevakuru vakuru vezvikoro zvepamusoro-soro. Hatina kukwanisa kutaura navamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mumwe mukuru anoshanda pane chimwe chikoro chepamusoro-soro muHarare uyo aramba kudomwa nezita audza Studio 7 kuti vari kuedza nenzira dzese dzinogona kuti vadzidzi vabhadhare nekuti zvikoro zvavo havichawana mari kubva kuhurumende. Hurumende ine chikwereti chemari inodarika mamiriyoni zana emadhora chayakaita pasi pechirongwa chekadetship program. Chirongwa ichi chakazomiswa sezvo pange pasina tarisiro yekuti hurumende ichaona mari yekuti chirongwa ichi chienderere mberi. Pane mari yezimdef iyo inonzi yakashandiswa zvisiri izvo, inofanirwa kunge ichibatsira vanoita zvidzidzo zvakakosha zvine umhizha mukati. Vamoyo mumwe wevanhu vanonzi vakashandisa mari iyi zvisiri pamutemo, asi vamoyo vanoti vakashandisa mari inoita mazana mashanu ezviuru zvemadhora mukubatsira bato ravo rezanupf. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Tichiri muzvikoro, zvikoro zvavhurwa nhasi, waro unoratidza zvidzidzo zvichaitwa muzvikoro kana kuti curriculum usati waburitswa nebazi redzidzo yepasi nepamusoro sezvanga zvakatarisirwa nevarairidzi. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kusavepo kwewaro wedzidzo uhu kwaita kuti varairidzi zvikuru vekumaruwa vakundikane kugadzirira mazano ezvidzidzo zvavachapa kuvana kotoro ino, sezvo vasina syllabus yekushandisa. Sangano iri rinoti dambudziko remuzvikoro rawedzerwawo zvakare nekuwedzerwa kwezvimwe zvidzidzo, asi pasina varairidzi vatsva. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvidzidzo vaLazarus Dokora, sezvo nharembozha yavo yanga isingadairwi. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo uye vari nhengo yezanupf inomirira Matovo North, vaNeva Kanye, vaudza Studio 7 kuti maziviro avo ndeyekuti urongwa uhu huri kufamba zvakanaka. Asi vati vanoda kutanga vanzwa kubva kuna vadokora vasati vaenda pamhepo nesu. Ngatinzwei hurukuro yataita nemunyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Robson Chere.
Muongororo yataita munhengo dzedu dziri kumativi mana enyika ino, taona kuti zuva ranhasi hakuna zvidzidzo zvabudirira muzvikoro zvakati wandei kunyanya kuzvikoro zvesekondari. Mushure mekunge panga pasiri kunatsonzwisika kuti karikuramu idzva yekuzvi fane kutanga ingatange sei, nekuti zvinofanira kunge zvichishandiswa pakugadzirira basa ravarairidzi iri hazvina kukwanisa kunge zvauya. Saka varairidzi vawanika zuva rese wazhinji wazvikwira wakagara muzvikoro, asi hapanawozve kumhanya mhanya kwanga kuri kuitwa zvichibva kuministiri kuti vagadzirise dambudziko iri. Saka vana vazhinji nhasi havana kukwanisa kunge vachapinda muzvidzidzo.
Iyo hurumende iri kuti nechiitiko ichochi?
Chiitiko ichi vakuru vehurumende vanoona nezvedzidzo vaya vatinoti vanoongorora dzidzo mungavo madistrict mainspectors vawanika vachatenderera. Asi kutenderera kwavaita chokwadi, vangoona hapana zvidzidzo zvanga zviri kuita, vangoona vana vakagara, maticha akagara, nekuti maticha acho kuti atange basa tine karikuramu idzva inofanira inge ichitangwa gore rino ichireva kubvira nhasi. Asi hapana masirabhasi, ingati masirabhasi ndobumbiro rine zvichadzidzwa ranofanira kuprovhaidwa kumaticha, rinofanira kusvika kumaticha kuti maticha azowanikwe nekuplana basa ravo vachinyora kuti vachazoita vachidzidzisa zvakati nezvakati panguva yakati. Zvino kana bumbiro iroro risati ravamo muzvikoro, kureva kuti ticha hakwanise kuti kuronga basa rake mashandisiro achariita.
Hurumende yaiziva kuti zvikoro zviri kuvhurwa nhasi, chii chakaita kuti panonoke kuve nemagwaro iwayo amunoshandisa?
Hurumende zvokwadi yaiziva kuti zvikoro zvichavhurwa nhasi, asi hurumende haina kunge yakwanisa kuunza zvinhu izvi. Tinoreva kuti hurumende yakamhanya kuunza karikuramu itsva iyo pachezvayo isati yava prepared.
Vanga vari munyori mukuru wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaRobson Chere, vari parunare kuGoromonzi neStudio 7.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru muAfghanistan vanoti mabambo maviri aputitswa nevanhu vanga vakazviteya mukutagurure Kabul nhasi auraya vanhu vanodarika makumi matatu uye kukuvadza vamwe vangangosvika makumi masere.
Mutungamiri weUnited States vaBarack Obama nhasi manheru vachapa ari kunzi nemuzinda weWhite House mashoko anotarisa zvemberi ekuonekana nevana vemuAmerica. Mashoko aya achatsinhira zvakakwanisa kuitwa navaObama mukati memakore masere vari muhofisi.
Guta reJakarta kuIndonesia rimwe remaguta ari kunyura nechimbi-chimbi pasorose uye zvikamu makumi mana kubva muzana zveguta guru iri zvanyura pasi kudzika kupfuura panotangira nyanza kana kuti sea level. Izvi zvaita kuti hurumende iise tariro yayo kumudhuri uchadzivirira guta uye kubatsira mukuraswa kwemvura. Kanzuri yeguta raHarare inoti iri kutora matanho ekurwisa chirwere chetyphoid icho chakauraya vanhu vaviri muguta iri. Senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi, kanzuri yapawo vanotengesera zvinhu zvavo migwagwa mazuva maviri kuti vamire kuita izvi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Pashanyirwa nzvimbo yembare, vashandi veguta reHarare vachibatsirwa nesangano rakazvimirira reOxfam vangi vachiongorora mvura yemuzvibhorani. Vamwe vashandi vangi vari mubishi kuchinja pombi dzinofamba netsvina. Kanzuri yeHarare nhasi yapawo vanotengesa mumigwagwa maawa makumi mana nemasere kuti vamire zvekutengesa zvinhu mumigwagwa senzira yekudzivirira kupararira kwezvirwere zvemudumbu. Asi aka akasike kutanga kanzuri ichirambidza vanhu ava kutengesera mumigwagwa zvichitadza kubudirira. Sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation rinoti zvaitwa nekanzuro yeHarare zvazvina musoro uye richakwidza nyaya yekumatare richipikisa danho ratorwa nekanzuru. Vagari vekumusha unogara vazhinji wembare uko kune vanhu vakafa nechirwere ichi vanoti kufa nekurwara kwakaita vanhu uku kwakatirimutsa kanzuru iyo inogarochema nekushaya mari. Amai Margaret Masando vanogara muna 9th Street vakabuda muchipatara cheBeatrice Road Infectious Disease Hospital mazuva mashomanana apfuura mushure mekubatwa nechirwere chetyphoid. Amai Masando vanoti vakatamba zororekisi musi pamba pavo pakazara masuweji. Vanoti kunyange hazvo vaivazivisa vekanzuru nezvedambudziko ravo hapana matanho akatorwa. Amai Masando vanoti mushure mekurwara kwavo pamwe nekufa kwoumwe mwana mumaraini mavo kanzuro yeHarare yave kumhanyamhanya kugadzirisa musha wembare kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Pandakadzoka kumba ndobva ndatanga treatment yangu, saka ndakazongona vehealth vava kumhanyamhanya ivava vacho vanogadzira masiweji vekuweks ndobva vauya ndobva vapomba masiweji wayo. Saka since then aiwa tisatambona masiweji. Vakauya vakamwaya mapowder ese anomwaiwa vaimbozita hakuna hakuna, saka takatozona vakutoisa nemafoshoro nemafoshoro.
Amai Masando vanoti dai hurumende yabatsira kanzuro yeHarare kugadzirisa dambudziko repombi dzinotakura tsvina.
Dai waro hurumende yapindira nekuti municipality inonzi inozvimirira yega, but iri kukundikana kuti iise mapipes manyuwa. Dai hurumende yaona zvaingaite ikapindirawo kuti tikwanise kuti municipality ichinje mapipes aya aenderane nepopulation yako izvinezvi mudzimba dzatakatanga tiri vashoma shoma.
Izvi zvatsigirwa navaBernard Chota mumwe mugari womuna 9th Street avo vati kusvika dambudziko repombi dzesiweji ragadzirwa chirwere chetyphoid chinotofunya chisero muguta reHarare. Kunyange hazvo kanzuru iri kutora matanho ekurwisa chirwere ichi kumusika wembare kunotengeswa zvirimwa, vatengesi vange vachitengesa zvirimwa semazuva ese kunyange hazvo kwanga kwakazara machakwi nokuda kwemvura iri kunaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
kunyangwe hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaisa ruoko rwavo pamutemo wekuwandudza mitemo yevashandi kana kuti Labour Amendment Act muna 2015 kusvika pari zvino hapana kuwirirana kuti ndiani chaiye akabatsirwa nemutemo uyu. Vashandirwi vanoti mutemo uyu wakavatsikirira zvimwe chetezvo zviri kutaurwawo nevashandi. Mutemo uyu wakavandudzwa mushure mekunge dare repamusoro-soro reSupreme Court ratura mutemo wekuti vashandi vanokwanisa kudzingwa mabasa mushure mekuziviswa pachine mwedzi mitatu chete. Izvi zvakapa kuti vashandi vanosvika zviuru makumi maviri nezvishanu varasikirwe nemabasa. Mukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaChristopher Mugaga vanoti vari kuda kuti mutemo uyu uvandudzwe zvakare.
Tikaona mutemo munyika yeZimbabwe uchaona kuti uendese munhu kumba chaiko haaeme unorotengesa gombo chairo chairo pamwe chete nemusoro wenyanga yenzou. So tiri kuti mabhizinesi betagara pasi tatanga kuramba tichitorana nehurumende kuti aongorore mutemo waakatsveta gore raperawo. Nhasi vaenda kunyika dzakasimukira Britain kana kuAmerica vazhinji vari kupinda mabasa havasi kumbopinda mabasa.
Vamugaga varamba mashoko ekuti kusafamba zvakanaka kwemabhizimisi hakunei nekugumbura vashandi mabasa.
Mutemo uyu uri kutitsikirira vemakambani mazhinji vamwe chaivo varaona kusatodzoka gore rino. Chikonzero chiri chokuti ukada kudzoka iyo maprofita akadyira asi ashandi asina kuramba vachibhadharwa mari yavo kumazviezona inozvikwanisa kupi.
Mashoko aya atsinirwawo nemutedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya.
Mutemo mutsva wakaiswa uyawo unoti iwo hongu unobvumira kuti mushandi anogona kumiswa basa. Asi kumiswa kwomushandi uyu kwakangooma sezvakwakagara kwakangoita nokuti unobva hanzi mushandi anofanirwa kupuhwa inonzi retrenchment package inotova neminimum for every gore raanenge ashanda anofanirwa kupiwa 2 weeks pay.
Asi munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo varamba mashoko aya.
Mabusiness people already simba rekudzinga vashandi kusina mbadharo yakati kuti vanayo iyo zvino pamutemo uripo.
Vamoyo vati mitemo yemunyika isinei nevashandi ndiyo inopa kuti zvino zvisashande.
Mabusiness people vari kutotadza kutaura zvinonesa munyika, tingangoti environment iripo inokonzereswa nemitemo iripo yakafanana nevana indigenization. Kushaika kwemutemo munyika tingati rule of law, mutemo inoita kuti vamabhizinesi vane mari dzavo vakwanise kupinde munyika. Izvo zvinhu zviri kutotadzisa kuti business risafambe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vatenderana navamoyo.
Kana corruption yakasumuka, kana vanhu vasina mari muhumwe mavo, kana mabhizinesi asina goni kuwana mari yavangashandise yavanoona vachiwana nemainterest rates ari pamusoro-soro, hazvigoni kuti bhizinesi rifambe.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo yevashandi vaRogers Matsikidze vanoti semaonero avo mutemo wakawandudzwa unopa vashandirwi simba rakawanda rekudzinga vashandi.
Kubva pakabuda amendment yeLabour Act kudzinga vanhu mabasa muZimbabwe kwava nyore zvakanyanyisa, nemhaka yekuti even madamages acho akareduswa.
Asi tabvunzawo Matsikidze kuti kana vashandi vaine masimba seavari kutaura chii chiri kupa kuti vagunun'une.
I think zvinokonzerwa dzimwe dzenguva vamwe kusatoziva kuti zvinoda kuitwa zvii. Nekuti mutemo unoonetsawo kuverengaka, saka vanouziva vaakuziva vaakutoziva kuti kudzinga munhu hakuchanetsi, nekuti zvavanyoresa kungotarisa kuti kuda kumudzinga nenzira ipi.
Nekusamira zvakanaka kwakaita zvino munyaya dzezveupfumi munyika, hurumende nemakambani vari kutatarika kubhadhara vashandi zvopowo kuti vakawanda vanonge svosve nemuromo.
Munhau dzemitambo, Kunyange hazvo paine makakatanwa pakati pesangano reZifa nevatambi venhabvu vechikwata chemaWarriors pamusoro pemari dzavo dzemihoro. Vatsigiri venhabvu vanoti vane tarisiro yekuti chikwata chavo chichatamba zvakanaka mumutambo wekuedzana simba uchatambwa nhasi pakati pacho neCameroon kunyika iye. MaWarriors nezvimwe zvikwata zvekune dzimwe nyika dzemuAfrica achatanga makwikwi eAfrica Cup of Nations nemugovera kuGabon. Uye ari kutariswa kutatsurana neAlgeria mumutambo wawo wekutanga uchatambirwa kuFranceville nemusi wesvondo. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro nemumwe mutsigiri wemaWarriors vaAlvin Jakata.
Ndangatina kunge takatarisira kuti vakomana vachambojamu kujamukira vanhu vaita. Vatarisa kuti gadziriro dzedu dziri kufamba zvakanaka. Iri smooth asi zvakazonyendewo nepamwe. Asi handinoimba kuti vakomana nemutambo wavari kutamba nhasi.
Vari kutamba nechikwata chipi nhasi uyezve munofunga kuti vakagadzirira zvakakwana here?
Nhasi vari kutamba neCameroon, vakanotamba neIvory Coast, vakakwanisa kunzwa mamiriro ekunze kudzonyi, mamiriro ekunze kumaodza nyemba kweAfrica kunenge kwakamira sei. Saka ndiri kungotarisirawo kuti nhasi nemutambo wachotamba nhasi kuti both Cameroon neIvory Coast ndo zvikwata zvatingati zvinotyisa kana takatarisana nemakwikwi eAfcon atiri kunotamba iwayayo. Zvichienderana futi nemamiriro ekunze neculture yamupika nemagariro evanhu ikoko zvinodyiwa ikoko zvinenge zvakafanana. Saka ndinovimba kuti gadziriro dzedu dzinenge dzakaite dziri nani. Vakomana vedu ezvinezvi vane unga chinguva vane mazuva vari vese vachitamba vese. Tikatarisa kutarisa timu dzedu dzatiri kunotamba nadzo Algeria neSenegal dzakatotanga kembi kuti dzisangane maplayers vatange kuzivana nekuita sezio musi wa 3 ende vazhinji vacho nevakazotoina kembi zvekunga musi wa 6. Tikada kutarisa ipapo tinoziona kuti isusu vedu vanenge vaita zvinhu zviri nani. Tichaizivapo nyaya yekudhumi vazoita makakatano emari neatist inowanikwa izvo hayi wandaisejadi muno mutasipaisi. Saka ndinoimba kuti gadziriro dzedu dzinenge dzafamba zvakanaka.
Mungati imimi ndevapi vatambi vangatarisirwe kutamba zvinonwisa mvura nhasi?
Nhasi ndiri kutarisira chikomana Tendai Ndoro. Tendai Ndoro ari paGhana pamwe chete naTabiti Managina. Deni Cameroon ndiri kutarisa kuti zvoni ichange ichiatakitezvese timu inenge iri pahome inenge iri pamusha payo vachange vachiita bhora mberi. Asi chikomana chedu chinenge chiri pakati nevapango chatenda Muguruva achange achiitawo zvinhu zvake achagadzira sitafuti sezvaakaita kumalawi.
Mutsigiri wenhabvu vaAlvin Jakata vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari paRunare muHarare. Regai timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 paFacebook pamusoro pemaWarriors.
Sifas Chigutsa anoti maWarriors ngavadzidze kugowesa nguva zhinji vanongotambira madraws chete amene kuti sei.
Abel Fole anyora paFacebook achitiwo vakomana vemaWarriors vanozvigona kuti vasvike pavari ipapo vabva kure mukombe tinotora.
Gilbert Ginyani anotiwo vanobudirira zvakanyatsonakisa regai AFCON itange muone vakomana vekwedu zvavanoita.
Aiwa tinoti ngatirambei tichitaura nyaya iyi paVOA Shona Facebook. Kokai hama neshamwari dzitifarire paVOA Shona Facebook.
Muchirongwa chedu chevechidiki The Connection cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kuvhurwa kwezvikoro nhasi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Zvikoro zvavhurwa nhasi, vabereki vakawanda vachichema-chema nerekushaya mari hukuwo muzvikoro musina kumira zvakanaka.
Kanzuru yeHarare inopa mazuva maviri vanotengesa mumigwagwa kuti vamire kuita izvi senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwezvirwere.
Mitemo yemabasa nevashandi yotemesa vashandirwi musoro zvepakuti vakurudzire kuvandudzwa kwayo kuitira kuti vadzinge vashandi basa zviri nyore. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anotiwo murare zvakanaka, ndini wenyu Blessing Zulu, tokusiya mina Chris Kande munau dzechindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 10 zibandlela 2017 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje.
Yeah, indaba ze school fees sibili ukhanya ngazathi izimali izo zingazathi ziyashupa njoba sisemakhaya ema reserve kodwa sizazama lati ukuthi konke okuncane sikutholayo sifake khona ngale sikoleni.
Izikolo zivuliwe elizweni lamhlanje, abanye abazali bekhala ngemali yokuhlawulela imfundo eyama school fees.
And they then fail to be able to address requirements ema students.
Sebehluleka ukuqhuba imisebenzi ehlose ukuthuthukiswa kwezifundi ngendlela eyiyo. Sizocela abeZimbabwe Youth Council ukuba babonisane labo babakhumbuze ngomsebenzi wabo.
Okwethulwa uhlelo olutsha lokuphathisa abasakhulayo lwe Youth Mentorship Program ngokubambisana kukahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Elinye lamabhanga eZimbabwe LSBZ lithi kaliseyikwamukela amakhadi ohlobo lwe Visa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izikolo zivuliwe lamhlanje, abanye abazali bekhala ngemali yokuhlawulela imfundo njalo lababalisi besola uhulumende ngokwethula uhlelo lokufundisa olutsha i-new curriculum kodwa engabaphanga ulwazi olwaneleyo. Ngalokhu inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abaningi bebengafundisi lamuhla ngoba kabakwazi ukuthi kumele bahlele njani izifundo zabantwana. Abazali bona bathi ukonakala komnotho welizwe lokusilela kwemali emabhanga sokwenze kwaba lukhuni ukuthi bathole imali yesikolo. Sixoxe lo mzali ohlala eFort Dickson umnumzana Square Sibanda Mangayi.
Yeah, indaba ze school fees sibili ukhanya ngazathi izimali izo zingazathi ziyahlupa njoba sisemakhaya ema reserve kodwa sizazama lati ukuthi konke okuncane sikutholayo sifake khona ngale sikolweni.
Abakho bangaka abantwana abayesikolo?
Abami bathathu baba.
Bahambile lamhlanje busu patele?
Hayi, ukubhadala ngingabhadali, mesahlanganisa ukuhamba bahambile sibili kodwa angingabhadali.
Ababuyanga lo mlayezo yini sebebatshelile ukuba niyafunakala imali?
Hayi, umlayezo babuye lawo sibili ukuthi imali iyafuneka sibili, kusasa sibili imali iyafuneka esikolo.
Bahlawula malini abantu abakho ngamunye?
Lo okuform 4 lonyaka ngathi ischool fees $65. Then laba base primary abayi 2 ischool fees babhadala ama $32. Then lo oyaku ECD uyabhadala i $10 ngoba i crash baba uyaku ECDA.
Uvama ukuyithola njani imali mnumzana Mangayi uyasebenza?
Mina ukusebenza ngiyabamba bamba nje ngu garden boy kodwa ngikhola imali encane kakhulu engange $80. Garden thwele nzima njoba iskafu laso kade singekho ekhaya. Akube kungithwalisa nzima sike ngoba bengicela ngithengise okuzimbuzi.
Okuthengisa imbuzi okhuluma ngakho yinto mhlawumbe olakho ukuyenza njalo lo nyaka ukuze uthole imali yabantwana?
Lo nyaka mbona ngazathi nxa singavuna kuhle Hayi kusiyafika second term kuzake kume mbidani kuthengisa ngoba ngizabe sengikwazi ukuthi isikafu sabantwana sikhona ekhaya.
Umlayezo mhlawumbe ongabala ukuhulumende la kugatsha lwezemfundo lapha.
Hayi mina kuhulumende le kugatsha lwezemfundo isicelo sami sibili kade ngicela ukuthi ngabe ema primary lapha ngabe bayasizwela singaze sabhadala ama school fees kube ne free education njengokuthi promise kwa uhulumende simvotela.
Hello ke ngumnumzana Skwesi Bandama ngayi isakhamuzi se Fort Rickson ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7. Inkokheli yenhlanganiso zezifundi ezigoqela eZimbabwe Congress of Student Union izikhosu leZimbabwe National Student Union izinasu yetheswa umlando wokuphambuka kunjongo yayo isigijimisa ezombusazwe kulokuphathisa kuntuthuko yabasakhulayo emakolijini. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Umphathintambo obona ngezabatsha lokunikezwa kwamandla kuzizalwane zeZimbabwe kwezomnotho umnumzana Patrick Zhuwao utsho la mazwi emkhosini wokuphawulwa kohlelo lwabasakhulayo abasemakolijini lamayunivesithi lasebaphutsha izifundo zabo olwe-Youth Mentorship Program. UZhuwao utshela intatheli zindaba ukuba ukwenza kwalezi nhlanganiso kuvimba abasakhulayo abaningi ukuba bangafinyeleli inhlelo eziningi zikahulumende.
And they then fail to be able to address my requirements. Ema students
sebehluleka ukuqhuba imisebenzi ehlose ukuthuthukiswa kwezifundi ngendlela eyiyo. Sizocela abeZimbabwe Youth Council ukuba babonisane labo babakhumbuze ngomsebenzi wabo. Mina ke ngizokwenza kube lula ukungithola nganelise ukukhulumisana lezifundi. Lilakho ukukhulumisana lami mathupha.
Ethi asikho isizathu sokuba kube labachiwa phandle lapho uhulumende eqhuba inhlelo eziqondana labasakhulayo okufana lolwe Youth Mentorship Program oluqhutshwa ngokusebenzelana labenhlanganiso ezimeleyo eye Campus Community Foundation. Obona ngokusabalaliswa kolwazi ku Campus Community Foundation unkosazana Nomaliso Ncube uchasisa ngokuqakatheka kwalolu hlelo kwabasakhulayo elizweni.
I-Campus Community Foundation luhlelo lwabantu abasakhulayo esiluyenzayo thina. We are a private organization. Sihlela ukuthi sibe ngabantu abavala isikhala esikhona between abantu abaya esikoleni le-industry esilayo. Uzathola ukuthi abantu bahamba even for attachment but nxa bephenduka nxa sebesiyadinga umsebenzi they are clueless half the time, abakwazi ukuthi kuyini kanti vele okufanele kwenzakale industry. So i-program yethu ye-mentorship program and most of our programs are Campus Community Foundation ahlose ukuthi avale isikhala sona leso esikhona esikolweni la ku-industry.
Zinengi indlela athi bazosebenzisa ukufinyelela abasakhulayo emayunivesithi lasemakolijini.
Sila ma abantu ade behlezi lapha ade sitting from university from MSU from UZIT sibathi ngama Campus Community Foundation ambassadors. Ibe sibasebenzisa because of the 32 tertiary institutions that we have eZimbabwe ukuthi befinyelele abantu abasezikolweni zona lezi sibafuna ukuthi bethi fill in the gap esiyikhangeleleyo.
Kungalesi sizathu ke abogatsha lwabontanga bethi bafisa lwaziwe nguye wonke osakhulayo oqhuba izifundo zemfundo yaphezulu lolu hlelo oluqhutshwa ngokusebenzelana kwabe Campus Community Foundation lohulumende kungakhathalekile ukuba ungowaliphi ibandla lezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
AbeZimbabwe baqhubeka bebhekane lobunzima ngesikhathi bezama ukuphindela emuva emazweni angomakhelwane afana leBotswana leSouth Africa lapho abasebenza khona ngemva kwekhefu leKhisimusi ikakhulu abangela maphepha okuhlala kulawo mazwe. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseBotswana.
Imvula egcweleyo enye ilengwenya amasotsha alinda emngceleni ngeminye imigoqo ebhakanela labo abeZimbabwe abazama ukuphindela eBotswana ngemva kokuchitha ikhefu lezihlobo labangani ekhaya. Umfula oLimpopo uyaziwa ngengozi zengwenya kanye lokugalula kusukela kudala kulabo ababezama ukweqa besitiyadinga umsebenzi kwele South Africa. Ngokufanayo abangena eBotswana baqhuba bebhane lobunzima ngenxa yokuthi abala maphepha aqondileyo okungena kumakhelwane abeqa imfula efana laboramakhwebane kanye leshashe basemlonyeni yengwenya kumbe ukugalula ngesikhathi imfula igcwele. Abayinelisa ukuchapha akujo ukuthi udubo labo soluphelile ngokulamasosha ahlomileyo aweBotswana ebhotabhota emngceleni ukubanjwa kutsho ukuphanga ukubuyiselwa ekhaya ngokuphazima kwelihlo, kodwa abanye baqala bayevalelwa esitokisini kumbe ukubhuqwa ngemvubu emhlani. Unkosikazi Mary Leya welandisa ngobunzima ababhekana labo.
Akulula endleleni, sizedinga impilo, sifika sesizwile. Sichapha imfula igcwele njalo sivikana lamasotsha.
Manje kungani bengazami ukudinga amathuba ekhaya kulokufaka impilo zabo enkozini?
Silezimuli ekhaya njalo liyakwazi ukuthi ekhaya akuphile, kunjalo kumele siphume siyedinga ukuza siphile.
ELeBotswana liqhubeka lisomisa ukungena kakhulu kwabavela eZimbabwe benikezwa amalanga amalutshwane emngceleni njalo bezingelwa ngabomvu ezidalabheni nemadolobheni atshiyeneyo ikakhulu bangahlala kudlulise kumbe bengela maphepha. Kodwa noma kunjalo abeZimbabwe abakutshaya indiva beqhubeka bekuthululeka beyimhlambi. NgingoMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 Sagabron kweLeBotswana.
Ibandla lezaphu lamhla liphe isipho senhlanyelo kunye lempahla zokugqoka emulini ezadilikelwa yimizi engozini yokuna kwezulu lesikhukhula ngenyanga edluleyo kampalakazi emzini wecabatsha duze lakobulawayo. Unompumelelo Moyo siphalo lodaba ngugcweleyo ekhona le kobulawayo.
Izakhamizi ezedlula amakhulu amabili ezadilikelwa imizi engozini yokuna kwezulu lesikhukhula lamhlanje bajabule okwamagama ngemva kokuthola isipho senhlanyelo lempahla zokugqoka. Abahlali becabatsha bacele inkokheli yezapho ukuba ihlale ibakhumbula ngoba bayaswela njalo imisebenzi ayitholakali. Isakhamuzi secabatsha umnumzana Innocent Milazi uthi bebefisa ukulima kodwa bebengelanhlanyelo ngoba abasebenzi.
Ngibonga kakhulu abadala bethu ubaba uMafu lalaba ahamba labo ngalesi isipho esihle abasiphesona. Mina ngilapha emvujwa kwacabatsha ngililunga lezapho okungangokuthi lesi sipho esilaso libandla lezapho elithe lisincede ngalesi sipho. Siyalibonga kakhulu, sicela ukuthi liqhubekele phambili likhangela ikakhulu indawo ezifana lendawo yethu.
Umnumzana Milazi ubonye kakhulu abezaphu ngesipho asitholileyo senhlanyelo lempahla zokugqoka, wacela ukuba bangabalibali.
Ngesipho senhlanyelo lesitholileyo ngiyajabula kakhulu. Okungangokuthi ngalesi sikhathi senikwazi ukuthi lami ngilime nhlanyele nikwazi ukuthola ukuvuna imuli ikwanise ukuthola ukudla.
Unkosikazi Grace Luphahla laye uveze intokozo ethi ubevele elima kungela nhlanyelo ethi uNkulunkulu abaphathise. Ethi ebefisa ukuba ngabe bathola amatalakitha okulima ukuze balime uqobo kodwa uyajabulwa ngoba isifiso sikamuyi umnumzana Joshua Nkomo sokulima lamuhla sifezekile nanku sebethole inhlanyelo.
Ngiyabonga konke khona okwabasenzela khona. Sithi uNkulunkulu abaphathise abaqhubi lokho bezosigcina ngoba thina vele sasingabantwana baka Joshua Nkomo. Wasithiya ubaba lokho sisedubeni. Namhla lokho sekuphathi sisiphakathi kodubo ngalezi insuku zanamuhla. Nxa ubaba abantu bakhe sebe sikhumbulile yena ngokuthi ngoba wabe walala ngokuthula inhliziyo yakhe yathi lokhu ivele ingaphi isesemuva ikhumbulani abantu bakhe ngoba ubathiye egangeni. Siyabonga kakhulu ngoba sesilethele abantu abasikhumbuli.
Umnumzana Lazarus Masuku ongomunye wabalwa impi yenkululeko uthi kubuhlungu ukubona abanjengaye abazinikela impilo yabo ukulwela ilizwe behawula ezweni abalikhululayo. Ubike ukuba abantu kabayekele ukuxamalaza abazi lapho abavela khona. Njalo umphathi ntambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere kaxwayane lokumethusela kanye lokuza labantu ezobahlalisa eCabacha, kukanti abantu beCabacha abahlonitshwa.
Ngiyakwazi ukuthi abaningi sikhala ngemsebenzi, abaningi sikhala ngokuthi siyahlupheka. Ngiqiniso sihlutshwa into eyodwa yona leyo sibandezeleyo ongake wayeqa ngoba uyayesaba. Kodwa thina sathi thina singayesabi, sayitshela ngo-2009 ukuthi thina sisayifuni izanu, bakwazi nakhona. Ngaye sesikhuluma ngokuthi abantu kufanele behlale kuhle. Angithandi ukuthi ngikhulume ngize ngifike kule into leyana yenziwa ngokasukweli bedlula lapha bengitshayela uda besithi bona sebethatha indawo lana bafake ama-youth. Ama-youth engaso laba balaphana benkomponi yangakithi bebathatha. Alright, mvele ekhezi mina bebathatha ekhezi, bebathatha emaswingu, bebathatha etsholotho. Laba-ke lina-ke
osakhulayo okhokhela abatsha beCabacha kuzapho uCaroline Dube laye uveze ukubonga kwakhe, wakhuthaza abasakhulayo ukuba bayebhalisa ukuvota bavote ukuze impilo zabo ziguquke.
Ngithanda okokuqala ukubonga isipho lesi abasenzele sona abadala. Sikalokhu siyehlelwe ngumonakalo, sabatshela abadala bazwisisa basinika lesi sipho abasinike sona namhle senhlanyelo. Sesizathi-ke lathi sibabonge kakhulu. Cele kakhulu ukuthi ontanga uthi ngani thiwa yithi singabopha kakhulu amajombo ngoba lizwile thiwa yithi singani thiwa siqinile singahlulwa ngole 100 years dathi sikwazi ukuthola. Hayi kakhulu siyananzelela ontanga bethu abalamsebenzi, abalakho kokwenza, abanye abafundi, abanye abafundi abaphelele endleleni.
Umnumzana Cosmas Mafu, inkokheli yezaphu kobulawayo, ubike ukuba bakhangelele ukungena embusweni njalo bazaphatha abantu ngenhlonipho, hathi okwenzakala manje.
Lapha ngizama ukuthi ngibeke indlela izaphu ekhangelele ukuthi lakusasa, njengoba sikhangelele ukuthi izaphu yiyo ezayo kuhulumende olandelayo, alisoze liphiwe izinto zamakompyutha ukuthi cuphe hambe ebheke kusasa uphinde uphenduke. Lizaphiwa izinto eliza kuyazisebenzisa ziliphilise okwempilweni yonke le muli zenu. Ngingalichitheli ithuba-ke bazali, ngamalutshwana ngithe senze lokhu obekungumkhuba okumele ukuthi siwenze. Bangapho mama, omama ebabaphekayo ke woza mama.
Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 ntambama kusiya ngo-9 kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 laku 15460 kilohertz. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwethu lwabasakhulayo olwe-The Connection sixoxa ngokuvulwa kwezikolo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Osanda khethwa kuba ngumongameli omutsha wele Melika umnumzana Donald Trump ubikwa esekhethe umkhwenyana wakhe uJared Kushner ukuba ngumcebisi wakhe omkhulu okucasule amalunga ebandla eliphikisana lelakhe lelama-Democrats. Ibandla elibusayo kwele China ele Communist Party of China selivumelane iziqondiso ezintsha zokukhokhela ukusebenza kwehlangothi lokuvimba ukungethembeki elizweni olwe anti-corruption. Ekuqhubekeni kokusilela kwemali elizweni, ibhanga le-CBZ lithi kaliseyikwemukela amakhadi ohlobo lwe-Visa. Umqondisi waleli bhanga umnumzana Neva Nyemutso utshele intatheli zindaba ukuba ukusetshenziswa kwamakhadi la kulendleko eningi okubangela ukuba liswele inzuzo. abavela emazweni amaningi basebenzisa umhlobo wamakhadi la kunye labo somabhizimusi abaselizweni. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele ukansila wedolobho leVictoria Falls umnumzana Ephias Mambume otshele Studio 7 ukuthi inyathelo lithethwe ibhanga leCBZ lilakho kubuyisela emuva imizamo yokuvuselela umnotho welizwe.
Kuya affecta kakhulu especially abantu abavela kwamanye amazwe besivakashela njengama tourists because bona babekhangelele ukuzosebenzisa izimali zabo besenza ama activities kumbe bethenga izinto abathanda ukuzithenga. Manje ke nxa sokuthiwa amakhadi abo kasakwanisa ukuthi asebenze emshinini ye-CBZ kuyavimba imali ababefuna ukuthi beyisebenzise, kuvalela imali phakathi ukuthi imali ingasaphumi isale elizweni lethu. And also silabantwana abafunda phandle kwelizwe ababhadala izikolo zabo ngemali besebenzisa ama-visa card. So angizwisisi ukuthi kungani ibhenki eyodwa kuyiyo eyafaka umthetho njalo, but akumangalisi because yibhenki esesinike ama-governors awe-Reserve Bank of Zimbabwe ayi-2 elandelana ababuya basinika amanye ama-policies esingazake sawabona. Okwaso kuthiwa khona enye okwaso kuthiwa yi-economy ukuthi ugono wayesenza i-economics engazake ivalwe ebhukwini. So i-CBZ yona ngwayo I think indlela eranwa ngayo kule government interference package.
Manje nxa sikhangele ikakhulu bona abantu abaselizweni kuzabaphazamisa okunganani ukuthi bengasebenzisi i-visa card?
Abaselizweni ikakhulu abayenza ama business transactions abo abathenga besebenzisa amakhadi ona lawana kutsho ukuthi kabasayenelisi ukuthatha kumbe ukusebenzisa izimali zabo eziyabe zikuma bank accounts abo. So manxa befuna ukubhadalela abantwana izschool fees abafunda phandle kwelizwe, manxa befuna ukuyawoda izinto ezibuya lapha elizweni, since ilizwe lethu lililizwe lokuthenga kuphela, uya consumer economy okwethu ikuthenga sikwanisa ukuzilungisela izinto zethu ngenxa yendlela ilizwe elimanejwa ngakhona, ilizwe eliranwa ngakhona ezano TF. So konke lokhu kubambana ndawonye kusinika isimo sokuthi abantu kabasayenelisi ukusebenzisa izimali zabo.
Wona umumo unjani emahoteleni lapha, bayabuya yini abavela kwamanye amazwe?
Ngingathi ngesikhathi sekhefu le-Christmas babekhona sivile ababelande umdlalo owe-carnival, but kuphela yona i-carnival kathesi nxa ukhangela estaradini akusela bantu abavakashayo abavela kwamanye amazwe. And ikakhulu ngathi ngesikhiwa traditionally isikhathi esiqala ngabo January sisiya phambili for a few months sivame ukuba very quiet emahoteleni, kuyabe kungalabantu in terms of i-occupants nakuma-activities emakhampani ndawana alibazisa ama-tourists, kuyabe kungalabantu abaningi kakhulu ngalesi sikhathi. So ngathi okwathesi hhayi abakho sibili.
Alo ke ngumnumzana Ephias Mambume ukansila wedolobho leVictoria Falls bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le Victoria Falls. Obe ngumgcini sihlalo eMDCT eGwanda Central umnumzana Ryder Slow kasekho. Umnumzana Slow ube ngumlimisi njalo edume kakhulu edolobheni leGwanda. Abemuli yakhe bathi ubhubhele esibhedlela seMatadei kobulawayo ngomgqibelo. Ubikwa ezabekwa kibo enhwali ngolwesine. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo weGwanda South kubandla leMDCT umnumzana Ekem Moyo wasichasisela okuningi.
Ngimadolo nzima iqhawe elihloniphekayo uReader's Claw. Omunye wabantu abasungula iMDCT. Abantu sisesaba isilwane lesi esibusayo kungomunye wamanye amaqhawe abazinikelayo, bayasibamba ngangaphansi saze sachuma leso silwane. But namhlanje ngikhuluma ngiyaqhuqa ngoba ngiyethuka ukuthi ukufa kulamandla angaka athatha lamaqhawe afana naLoreda's Claw. Sibuhlungu abantu beGwanda South, abantu beGwanda Central labo babuhlungu ngoba nguye obese ngu-chairman we-Gwanda Central. Mina umoya ekhemi engikhulumayo ngingu-chairman we-Gwanda South njalo ngangiyi-candidate ngo-2013. Silahlekelo uReaders uzalwa e-Gwanda South.
Uthi ube ngumlimisi oncede kakhulu abantu be-Gwanda, ungasichazisela ngemsebenzi yakhe?
What uReaders wayengumlimisi okhangele okwezinyamazana ngesikhiwa esithi animal husbandry, wathuthukisa ukufuywa kwenyamazana lokunanzelelwa kwazo e-Gwanda South njengoba ube ngumuntu befundele lezo zifundo zokufuya inyamazana. Wayenza abantu bakithi e-Gwanda South bathuthuke. Inyanga zona lezi ezidlule ubesefundisa abantu lowo beseretayile ukuthi bafidele inyamazana zabo emzini, esekhande amathaya okufidela lezo nyamazana ehamba nje enika abantu ebathengisela ngemali ephansi, ezama ukuthuthukisa isigaba ukuthi izifuyo zabo ziphile ngoba phela i-Gwanda South abantu baphila ngezifuyo.
Eliza, mkhumbula ngani kahle kahle ubabutlo?
Sizamkhumbula ngobuciko bakhe bokungakhethi abantu ngendaba ze-politics, lokuthanda bonke abantu. Kathe sinxa ngakutshela i-project yakhe ubengitshela mina ngise-Gwanda South enye indawo esabekayo nxa ukhuluma ngezombangazwe, esithi moyo ukhangele ukuthi uhlanganise laba bantu bakithi babe le njongonye, i-enemy yabo ibe yikulwisana lendlala lobuyanga ngumuntu belothando.
Alo ke ngumnumzana Ekem Moyo, umgcini sihlalo webandla le MDCT e-Gwanda South, obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekhona le eGwanda. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors liyadlala sikhuluma nje lele Cameroon emdlalweni wokuzwana amandla kwingxenye yamalungiselelo yalo wokuyadlala kumncintiswano we-AFCON. Intathele izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu lama-Warriors lize laphakama lilubhekise kwele Cameroon ngesonto ngemva kokuba kube lobubelo kungxabano yabo lenhlanganiso yezifa kubangwa imali yeholo. Abadlali bebefunga begomela ukuba kabasozi bephatheka kumncintiswano we-Africa Cup of Nations nxa bengaphiwanga imali abazigolodwa inhlanganiso yezifa. Bebengasuthiseki futhi ngaleyo mali abakade beyithenjiswa ukuyiphiwa ngesikhathi bephatheka kulo mncintiswano. Inhlanganiso yezifa ndawonye lohulumende kanye lenhlanganiso ye-NetOne bagcine bevuma ukuba abadlali baphiwe inkulungwane ezinhlanu zamadola aseMelika, okuyiyo imali abakade beyikhalela. Kusasa ngomgqibelo iqembu lama-Warriors likhangelelwe ukudlala lele Cameroon emdlalweni wokuzwana amandla, njalo likhangelelwe ukwala lilokhu lizilolonga likulelo lizwe lase-Cameroon lize liphakame ngolwesine mhla zilitshumi lambili insuku kunyanga kazibandlela, selilubhekisa kwele Gabon okuyikho kuzaqhutshelwa khona umncintiswano we-AFCON. Iintatheli zindaba yezemidlalo uNation Ndlovu uthi yena akalalo ithemba lokuba iqembu lama-Warriors liza kwenza kuhle kwele Gabon nxa ekhangela indlela ilizwe leZimbabwe elilungiselele ngayo lomncintiswano we-AFCON.
Ingabangxoza ke yabakhona leyi le ndlela abayenze ngayo namalungiselelo, ngibona ngani akutshengiseli ukuthi thina njengelizwe singabantu abazimiseleyo zendaba zenguqu, ngoba ungathi ungakhangela amabhora ngona ngwawo awumele bewasebenzise. Abuya kudala kodwa abanjiwe zimra. Imali kudala yathunyezelwa ngikhafu kodwa bebekhala ukuthi abakafakelwe izimali. Inkinga esilayo eZimbabwe sikhangelele ukuthi sibesinqobe kodwa siyenze ukuthi yekela kukhule lokhulu.
Kungenzeka njalo ukuba iqembu leZimbabwe linqikilane lele Democratic Republic of Congo lalo elizilolonga liseCameroon phambilini kokuba lidlulele kwele Gabon. Iqembu lama-Warriors lona elikusibaya sika-Group B lizadlala umdlalo walo wokuqala ngesonto lapho elizanqikelana khona lele Algeria ngehola lesithupha ntambama. Ikanti omunye umdlalo wesibaya sika-Group B uzakuba phakathi kweqembu le-Tunisia lele-Senegal ngehola lethoba munomunye ntambama. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Isikhathi du sesidliwe ngumangoye, kodwa singakehlukani wothi sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Izikolo zivuliwe elizweni lamuhla, abanye abazali bekhala ngemali yokuhlawulela imfundo eyama-school fees. Kwethulwa uhlelo olutsha lokuphathisa abasakhulayo olwe Youth Mentorship Program ngokubambisana kukahulumende weZimbabwe lenhlanganiso ezimeleyo. Elinye lamabhanga eZimbabwe leCBZ lithi kaliseyi kwamukela amakhadi ohlobo lweVisa. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.